manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kurume 6/2019 nguva dzave 7 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But the sanctions hurt the ordinary person. The sanctions hurt the private sector and therefore this is why we
Takazviona kuti ma sanctions anokuvadza vanhu muzvavo nemakambani ndosaka tiri kutaura nenyika idzi kuti ngabviswe.
Urumende inoti ichiri kuda kudyidzana neAmerica kunyange hazvo nyika iyi yakatemera Zimbabwe zvirango kwerimwe gore.
Ndiri kushushikana zvikuru nemararamiro ari kuita vana veZimbabwe pamagariro avo neupfumi hwenyika unoratidza kuti wasvika pakaoma. Vazhinji vari kutambura, vazhinji havana chokudya, vazhinji havana mari.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo. ZANU-PF yomisa basa utungamiri wese webato iri matunhu anoti Harare neBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kuenderera mberi nechirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika zvisinei nekuti hurumende yeAmerica nesangano reEuropean Union zvakawedzera zvirango zvadzakatemera mamwe makambani nevamwe vakuru vakuru mubato reZANU-PF uye muhurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare reparamende nezviri kuitwa nehurumende mukuedza kuumbiridza zvekare ukama nenyika dzakabudirira, munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou vati hurumende yange isingatarisire zvakaitwa neAmerica neEU asi vakati izvi hazvisi kuzovadzorera kumashure. VaManzou vati kunyange hazvo hurumende yeAmerica neEU dzakawedzera nguva yezvirango, pane humbo hunoratidza kuti nyika idzi dziri kuda kudyidzana neZimbabwe. Vati pane vemabhizimisi vakawanda vari kuda kutanga mabhizimisi muno vari kubva kuAmerica neEU, uye izvi zvinoratidza kuti kunyange hurumende dzavo dzakatemera Zimbabwe zvirango dziri kuona remangwana rayo rakanaka. VaManzou vati zvirango zveupfumi hazvina kunaka zvachose sezvo zvichibata varombo pamwe nemakambani akazvimirira.
We have seen it ourselves that the sanctions hurt the ordinary person. The sanctions hurt the private sector and therefore this is why we
Takazviona kuti ma sanctions anokuvadza vanhu muzvavo nemakambani ndosaka tiri kutaura nenyika idzi kuti ngabviswe. Tinoda rubatsiro rwenyu separamende kutaurira pasi rese kuti ma sanctions ngabviswe.
Vatiwo hurumende yakazvipira kushanda nenyika dzepasi rino uye iri kuedza kuita zvese zvaingaite kuti ive neukama hwakanaka nenyika dzepasi rose. Vati danho rokudzokera musangano reCommonwealth rave pachinhano chepamusoro uye sangano iri richatumira nhume dzaro munguva pfupi inotevera kuti dzizoita ongororo pasati patorwa matanho ekuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri. Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe ichasaina zviga nezvibvumirano zvekuchengetedza upfumi nemakambani dzimwe nyika muno kana kuti mabilateral investment protection and promotion agreements, uye munguva pfupi inotevera hurumende ichange ichikumbira paramende kuti itsigire zvibvumirano izvi sezvinodiwa nemutemo wenyika. VaManzou vabvuma kuti munguva yapfuura hurumende yaityora zvibvumirano izvi asi izvi hazvichaitike uye hurumende icharipa nyika dzine zvibvumirano zvakatyorwa dzakaita seNetherlands.
We are engaged with them with countries like the Netherlands, an understanding has already been reached in terms of how
tsukutaura nenyika dzese dzatakatadzira uye takawirana kuti tichadziripa pane vakatorwa maprize vamwe vachapiwa mamwe maprize zvekare zvinoendera nekuti tinenge tabvumirana zvipi.
VaManzou vange vakamirira gurukota rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vasifusiso moyo avo vatadza kuenda kuparamende sezvo vange vakabatikana. Zvichakadai, nhengo dzeMDC Alliance muNational Assembly dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba achizvidza paramende nekutadza kuuya kudare kuzopindura mubvunzo nemusi wechitatu svondo rega rega. Vanokokera nhengo idzi mudare iri vaProsper Mutseyami vaudza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti vaneta nekugara vachitaura nezvenyaya iyi. Nhasi mudare mange muine makurukota mashomanana, izvo zvisina kufadza nhengo dzeMDC Alliance. Vamudenda vati vachanyorera kumutungamiri wenyika kuti chichemo ichi chigadziriswe. Ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Lieutenant General Retired Dr. Sibusiso Moyo, vati Zimbabwe haisi kufara nenyaya yekutemerwa zvirango neAmerica. Vatiwo zviri pachena kuti America iri kuda kuudza Zimbabwe zvekuita, uye vakati America yarasa mukana wakakura wekuumba ukama hwekudyidzana neZimbabwe. Vati havo Zimbabwe yakazvipira kugadzirisa zvinhu munyika kunyange hazvo paine zvirango izvi. Dr. Moyo vatiwo hurumende iri kuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti zvirango zvinonyanyokanganisa varombo. Asi hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haisati yatendeuka, uye hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru nyaya yekupfuurwa kwevanhu nemauto, uye kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vanopikisa hurumende nevemasangano akazvimirira. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kushishikana zvikuru nekutambura kuri kuita vanhu munyika, uyewo vakati vari kugadzirira musangano wavo mukuru weCongress zvakanaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaChamisa vati mararamiro ari kuita vana veZimbabwe akaoma sezvo vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda.
Ndiri kushushikana zvikuru nemararamiro ari kuita vana veZimbabwe pamagariro avo neupfumi hwenyika hunoratidza kuti wasvika pakaoma. Vazhinji vari kutambudzika, vazhinji havana chokudya, vazhinji havana mari, vazhinji vari kuita matambudziko ari kukonzerwa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvematongerwo enyika. Tarisai muone chingwa chakwira, tarisai muone mitengo yakwira, tarisai muone mumabhanga hamuna mari, tarisai muone makiu ari kuitika, tarisai muone vanhu vari kuomeserwa upenyu nemamiriro akaita kunze uye nematungamirwo ari kuitwa nyika iri kutongwa ichiitwa chidhanga chidhanga kana kuti mombe dzinofudzwa negotsi. Izvozvo zvinofanira kugadziriswa.
Vatiwo vanoshushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu vari kupomerwa mhosva yekuratidzira munandira.
Tinoona munyika muno vanhu vari kusungwa zvisina tsarukano. MP vakuru vevashandi, trade union leaders, vana ZCTU vari kukanganiswa navamutasa, vana Jafeti Moyo. Takaona zvavakaitwa kusungwa kuti vangomirira kodzero dzevashandi. Hongu, pano kunange pakaitawo matambudziko evanhu vakaita mhirizhonga. Asi vashoma vanenge vaitawo mhirizhonga vanofanira kungoonekwa votungamirwa nemutemo kana kutongwa nemutemo zviri pamutemo zvinoita kuti vange vachipohwa kodzero dzavo, kwete zvatiri kuona zvokuti kune kakumbunyikidza kana kufambisa zvinhu zvisingafani kunge zviri mafambisirwo azvinoitwa. Saka
vaChamisa vati vari mubishi rekugadzirirawo gungano ravo reCongress, uye vatsiura vechidiki mubato ravo avo vaifambisa mashoko ekuti wese achava kwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato Muvengi. Vati vari kutarisira kuti munhu wese akwikwidze zvakasununguka, vakati chinangwa chemusangano wavo uyu uri kutarisirwa muna Chivabvu ndechekubuda vakabatana seMDC, kwete kuti pave neruvengo.
Aiwa, takatovatsiura. Munozviziva kuti kana une musha mukuru unoita vamwe vanogona kupoya neparuzhowa, asi hazvirevi kuti ndo murayiro wemumba. Isusu tinoti kana vanhu vachifamba ngavafambe nepamusuo, ngavafambe nepamakoni, kwete kufamba pasingatendedzwi kana kupoya nepasingatendedzwi. Ruzhowa harusi mukova. Saka naizvozvo izvozvo takazvigadzirisa kuti vanga vachitaura kana kuti vanoita zvezanupf zvokuti tinoendosa nhingi, aisi mubato medazvimo. Vanhu vanosarudzwa zviri pagutsa ruzhinji zvine jekerere murunyararo mukudanana. Tiri vana vomunhu mumwe chete. Kongresi yatiri kuita ndeyerudo, kongresi yokuvaka, ikongresi yokubatanidza, ikongresi yokuvandudza, ikongresi yokusimbaradza, kuita kuti musangano wedu ubude wakasimba. Kwete kuti tibva tabva kukongresi tobva tine rovengo kana kuti vanhu vane kuvavana, haiwa isu tati hazvibvumidzwi.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora, avo vange vachishoropodzwa nedzimwe nhengo sezvo vari kutarisirwa kuti ndo vangangokwikwidzana navachamisa kukongresi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaEmerson Mnangagwa nhasi vambomisa basa vatungamiri webato ravo mudunhu reHarare neBulawayo. VaMnangagwa vaita izvi mushure memusangano wePolitbureau waitwa muHarare nhasi. Mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti bato ravo richiri kumboda nguva yekuti rizeye kuti richaita sei neutungamiri webato mumatunhu maviri aya. Asi vati izvi zvichaitwa nebazi rezvekufambiswa kwemabasa reCommissariate Department. Varamba kupa zvikonzero zvekuti vatungamiri webato ava vabviswe, vachingoti vari kuda kuvandudza bato kuti risimbe. Vatiwo musangano wavo vataura nezvenyaya dzezveupfumi uye matano ekutora kuti vanhu vabatane mukugadzirisa upfumi hwenyika. Mutungamiri webato rinopikisa reUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vanoti purazi ravo rekuchengeta mhuka kukwekwe rakapambwa nevanhu vavanoti vakatumwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa svondo rapera. VaShumba avo vakambova sachigaro weZANUPF kumasvingo vanoti vave kuenda kumatare vachitsvaga rubatsiro rwekuti vanhu vari kugara papurazi ravo vabviswe. VaShumba avo vaive Kenneth Muchiuto vanotiwo imba yavo yepapurazi apa yave kugarwa nemwe mukuru wemapurisa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana kunzwa kubva kugurukota rezveminda vaParents Shiri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Reichoto weStudio 7 abata VaShumba kuti tinzwe zvisere.
Chokutanga regedzai ndimbokupai ruzivo rune background. Muna 1993 ndakakwereta mari kubhengi ndikatenga purazi kumvurwi rinonzi Mabu Estate. Mapepa acho aripo ose mataito nezvose zvepamutemo.
Kona eVashumba, chii chakaitika kuti muzoenda kukwekwe kune purazi ramuri kuti iye zvino mabvutirwa nevanhu vari kutumwa nevezvematongerwo enyika?
Ndakazodzingwa neZANUPF kumvurwi ndichienda kukwekwe kwandakazoita rokupiwa ini ndine randaa ndakatenga. Randaa ndatorerwa rikapiwa maA1 farmer. Ndiri murimi wechitema. Randakapiwa iri ndere kuchengetera mhuka chete, saka nhandichichengeta mwombe ipapo dzaidarika idzo kuma840. Chokutanga pakatanga kungopinda vanhu vaiba mwombe vakawanda wanda. Asi pandakapinda muopposition politics, ZANUPF yakapinza masoja kuti vatore nzvimbo mukati mepurazi mangu. Vakapinza mawo veterans, iko zvino vhiki yapera vakapinza mapurisa, umwe wacho ari mukuru officer in charge wokuRedcliffe kukwekwe, akatoita take over main house yapapurazi pangu.
VaShumba, muri kureva here kuti mupurisa uyu akatotora imba yenyu yekukwekwe iyi?
Vakatokwachura madoo ameno kwavaenda nawo namazenge namaspares neinjini. Ndinotova neinjini yekupamba mvura neinjini yemagetsi dzakatobiwa ipapo.
Vari kupa here chikonzero chekuti sei vari ipapurazi penyu?
Vari kuti vakanzi vapinde resident minister anonzi Larry Mafima kuitira kuti nzvimbo iyoyo nokuti iri padhuze, it's about 38 km kupurazi raPresident vaMnangagwa. Saka vadi munhu weopposition munharaunda yakadero. chero savari kuda kundi harasa kusvika ndatiza paBrazil.
Kutaura kwamuri kuita kudai muchiri kugara here paBrazil?
Aiwa, handisi kutogara pona vasevenzi vakatiza vachitya kurohwa nekuurayiwa. Mombe dzakangogara muprazi umomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, kuhigh court.
Zvikuitika izvi munoti zviri kukonzerwa nei?
Zviri kukonzerwa nokuti ihurumende yava munangagwa. Ihurumende isiri pachokwadi chekuti nyika inake. Ndeve kuda kubvuta ufumi wavamwe vanhu, kupamba pfuma dzavamwe vanhu. Ndo zvavari kuita kutokuita kuti verudzi rwavo. Inini ndinobvawo kumasvingo vanobva Medisa, ndiri mukaranga. Ivo kana hurumende matongerwo ayo yakungoiswa vanhu vechikaranga vega vega vachiti chunhu chedu.
Vanhu vamuri kutaura vashumba vapinda paprazi penyapa vane magwaro here avakakuratidzai kuti izvo vane mvumo yekuti vachinge vachigara paprazi ipapa?
Havana magwaro, vanongotumwa nezanu PF kuti pindai.
Mutungamiri webato reUnited Democratic Alliance, retired Colonel Daniel Shumba, vachitaura naRachel weStudio 7 vari paRunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeBritain, amai Harriet Baldwin, vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kuitika muZimbabwe, zvikuru kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kushungurudzwa kwevanopikisa nevemasangano akazvimirira oga. Amai Baldwin vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iteedzere mutemo vachiti Britain iri kutarisa zviri kuitika izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Izvo zvinhu zviri pachena chose, hazvimbodi kuti tiudze nemumwe munhu zvinhu zvatiri kuona, zvinhu zvatiri kugara nazvo Zimbabwe, zvinhu zvatagara tiinazvo muZimbabwe. Vana veZimbabwe vayaura, vana veZimbabwe vari kuchema, munozviziva hana vakatanga kuchema nhasi, vakatanga kuchema kubva kukare. Ndozvatagara tichingotaura tichichema tichizama kuti vana vevhu, vana veZimbabwe ngationesane kuti kodzera dzisi kuremekedzwa muZimbabwe. Saka hazvii isu chishamiso kwatiri kuti kune vamwe vari kurwadziwawo nemamiriro akaita zvino. Tatotindiwara nekubunikidzwa, hapana chanyanya kushamisa kwatiri, tinoti zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe.
Kana makatarisa kusungwa kuriitwa maMPs eopposition nevanhu vanorwira kodzero dzevanhu, pane zvamuri kuona here zviri kurongwa apa?
Hatidiwi kuti kutombotaura takarerekera kupi. Tiva kutaura kuti zvinhu zviri kutishungudza zvikuru kuti vana veZimbabwe sezvamunoziva kuti kubva muna January vanhu vari kungobotwa, vari kungotorwa, kusanganisira vanonzi muchirungu majuveniles, vana vadiki vane makore ari pasi pe18 years, sezvamuri kungoona kuti vari kushungurudzwa. Saka tinoda kutomboti ndivana naJoana Mamombe here, ndivana nana Amos Chima here? Kune vana vakawanda sezvamataura mahuman rights defenders ari kungotorwa nhasi kondorwa nhingi, mangwana kotorwa nhingi, vanhu vari kusunga muchirungu instalment. Hatizivi kuti zviri kuitirwei, asi zvinhu zviri kuti matamata zvikuru kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa muZimbabwe.
Imi munoona sokuti hurumende haisi kuona zvairi kuita here, kana kuti havana basa nazvo?
Aiwa, izvi hatingati kuti hurumende haisi kuona zvairi kuita. Shiri nemuriro wayo hairegi, ndokutaurwa kwatinoita pachishona pedu. Ichiri kungorera mariro aiita vanogara vachiripo. Saka vamurangadza tiri kuona kuti hurumende yavo iri kuorera semariro aiita pahurumende yavakasevha navana Mugabe.
Munobvumirana here nehurumende yeBritain pamashoko aya?
Aiwa, so tingati kuti ndofunga vari kunze ava ndo vari kubvumirana nesu. Ndozvatagara tichitaura mukoma hwande tichichema zuva nesikati maseni manheru kubva rini, kubva 19 ani kubva tichikanganiswa dzeZimbabwe. Saka tiri kuona kuti vari vekunze avo ndo vari kubvumirana nezvatanga tagara tichiona, ndo vari kubvumirana nekushungurudzwa kwatiri kuitwa. Wakuzozvionawo kanhasi unowu, asi isusu takagara tichiyaura nechekare. Tongoti kana wataurawo saizvozvozvo tazvinzwa, asi isusu takagara tichinyunyuta tichichema zvikuru kuti tioneiwo mari tioneiwo.
Avo vangawari mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muarare natanonuka wande we Studio 7 uye zvichakadaro nengo mbiri dze MDC dzakasungwa vachauton wende na muzvare Joanna Mamombe vakwira kudare repamusoro re High Court kuti vapiwe mukana wekuti vabviswe mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaida kupidigura hurumende. Meya weguta rekwekwe amai Adeline Kasipo vanoti vari kufara nedzidziso yepamusoro yavari kuwana muAmerica umo vari kushanya kwevikirino pasi pechirongwa chiri kukokerwa nesangano reWomen's Democracy Network. Amai Kasipo vanoti zvizhinji zvavari kudzidza zviri pamusoro pekufambiswa kwemabasa nemameya. Vatiwo kunyangwe hazvo basa ravo risiri nyore vari kukurudzira madzimai kuti vashinge mune zvese zvavanoita kuti vabudirire. Marvelous Mhlanga nyaya weStudio 7 abata amai Kasipo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndakakokwa kumusangano ne organization inonzi Women's Democracy Network kumusha kuZimbabwe ndini ndega. Ndakakokwa vanga vachita mutambo wekukomemorata Women's Day. Vakasarudza ivo setimu yavo gore rino kuinvita ma women mayors from all over the world. Kwedu kumusha ndini ndega ndakakokwa 37.
Mungati pane zvitsva zvamadzidza here pamusangano uyu zvamungade kunopakurirawo vamwe kuZimbabwe tichitarisa kuti matimi makakokwa kuti parangarirwe ipo zuva remadzimai rinova iro nemusi wechishanu?
Pane zvakawanda zvandadzidza. Ivo donjo ravo ndere kuimpawa vamadzimai anenge asarudzwa muzvigaro zvematongerwo enyika. Vakatarisa vakaongorora ivo vakaona kuti madzimai mazhinji hazvisi nyore kuti vange vachiita zvematongerwo enyika. Vanozosarudzwa muzvigaro vazhinji vachona tinopinda tisina kunyatsogadzirira kuti kana ndapinda pachinzvimbo chandasarudzwa ichi ndinozonyatsoshanda basa rangu sei, ndinogadzira sei mapolicies ekuti avandudze dunhu rangu, ndinoita kuti izwi rangu rizikanwe sei, rinzwike sei. Saka ndicho chinangwa chavo chikuru chachona. Kusvika pari zvino vanga vachitishevedzera vatauri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vakabva kuUN vanotaura nezveUN Women vanotaura nezvekuti nzvimbo yatinogara kana kuti dunhu ratinogara ringaite sei safe for madzimai kuti anyatsowana kuriritira mhuri dzavo nevanasikana kuti vanganyatsofaranuka sei vasingaharaswe kana kuabhuza. Zvakangodaro zvakawanda zvatiri kudzidziswa.
Takatarisa kuti pari zvino tinoona madzimai mazhinji munyika havasi kunyanyopinda mune izvozvo zvematongerwo enyika. Chii chakaikuita kuti imi semudzimai mupinde mune zvematongerwo enyika umo mutazoona mapinda mukuita kanzura uyezve muchizoitwa mee?
Inini ndingangoti ndakangokurawo ndichifarira zvematongerwo enyika. Saka ndakazongopindawo mune zvematongerwo enyika opposition politics dzekuZimbabwe. Ndakangokwirawo nenhikiri nemastructures acho kusvika ndazongowanawo pandakawana mukana wekuti ndipinde muofisi.
Avo vanga vari meya weguta rekwekwe amai Adeline Kasipo vachitaura naMarvelous Mhlanga uye weStudio 7 vari parunare muno muWashington DC.
Direct from Washington, the voice of America.
Magatirira kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gweta remutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen vari kumiswa zvakare pamberi pedare reSenate nhasi. VaCohen vanenge vachibvunzurudzwa nezvenyaya iri kuferefetwa nenhengo idzi kuti vaTrump vakabatsirwa here neRussia kuti vakunde musarudzo dza2016. zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvine mabhizimisi kana zvinoda kuzotanga mabhizimisi kumusha, nhasi manheru zviri kuwaniswa mukana wekusangana negurukota rezvemari vaMutuli Ncube pamabiko akarongwa nekambani yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mune zvemabhizimisi muWashington DC yewafamba waPota. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani yeBitmari vaChristopher Mapondera vari kupindawo muurongwa uhu.
Tingati pachirungu initiative yatakaita sevanhu vemabhizinesi kuti pari kuuya minister wefinance kuno tisangane naye tichinzwawo kuti zvii zvavari kuita kumusha, machallenges avainawo ndechii, isusiwo tichionawo kuti zvii zvatingabatsire nazvo, machallenge atinawo ndeapi ekuti tibatsire kumusha. Ndingati pfungwa yatinayo ndeyekuti haungotarisira kuti nyika yako inokuitire chii, asi iwo tarisirawo kuti chii chandingaitire nyika yangu. Ndo mamiriro atoda kuti tione zvinhu zvichifamba zvichiita.
Nyaya hombe iri kutaurwa nevana vezimbabwe pari zvino inyaya yekuti vangakwanisa sei kuwana mikana yekuti vaite mabhizimusi kumusha kana kuti kufambisa mari kuenda kumusha nezvimwe zvakadaro. Zvimwe zvezvinhu zvamunenge muchitarisirwa kukurukura here izvi?
Well, of course, yes. Tese zvamunoziva kuti semadiaspora kana zvinhu zvakaoma kumusha, vanhu vanoda kuti vatumirwe mari vanowanda, nemari yatotumirawo inowanda. Kana zvinhu zvakanaka kumusha, vanhu vanokumbirwa mari shoma, endiwo mari inoendeswa kumusha iti ishoma. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti ngatipei mufananidzo zvakaita muno muWashington kana muUSA muno. Ukatarisa maboka akaita sevanhu vekuEthiopia, vane mabhizimusi avanoita muno muWashington nemuUSA, maparking lots nechi nechi, because vane yatoteni economic stake muAmerica muhomu. They are now able to make enough money kuti vanogona kunoita chi invest kumusha kwavo. So that is not so much a question of hurumende ngandiitire zvakati zvakati, asi isu tofanira kuti zviise pachinhano chekuti pane kuti titarisire vamwani kuti come and invest in our country, isusu tofange tiri pamberi pazvo pekuinvesta munyika medu. Saka isu semaZimbabwe business people tiri muno toda kuti tiongorore kuona kuti tingaite zvipi kana paine mabhizinesi atingaitire kumusha. Ivo vavanana ministro achinzwa kuti kuti vanda veZimbabwe vazoita mabhizinesi vainveste kumusha, ngatitoi vagadzirei zvakati 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 zvavo. Saka I hope kuti patenge tapedza musangano uyu nehurumende wo vanenge vakunzwisisa kuti kuti vanhu veZimbabwe vabatsire kumusha, isusuwo sehurumende ngatitiochi zvakati 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 kuti zvivaitire nyore kuzoinvesta kumusha izvi. And also tinoona ukaenda kumusha pane nguva zhinji kwakazara mabusiness people anobva kune dzimwe nyika. They find Zimbabwe as an attractive place to go and do business. Asi isusu zvizvarwa zvekumusha tinenge tiona kuti ko vatorwa vari kuuya vachingoona zvinhu zvinenge zvichivaitira nyore nyore, ko isusu tiri kutadza kuti tizviite sei? Saka ndopatoda kuti tinge tipana mukana naminista kuti aiwo investment haisi yekungoti ndeyevanhu vekunze chete, asi isuwo kana semaZimbabweans we can invest, asi tinenge tichida kuti mutibatsire pakati 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 kuti zvireruke kuti ticontributewo kunyika.
Vazhinji vanenge vaine pfungwa yekutanga mabhizimusi munyika vari kunze, vazhinji vari kuchema nemamiriro avanoti akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino. Zvimwe zvezvinhu here zvamunotarisawo?
I think it is more yedu isusu vekunze kunge tichizivisa vamutuli wacho kuti look, mungagadzirise pakati 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 kuti tikwanise kuti tibatsire kumusha. Zvinhu zvese cannot be run on political basis only. Hongu politics nenzvimbo yadzowo, but at the same time we should not let it paralyze our ability to contribute.
Mashoko amungasiyirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika pane inonguva kukurudzira kuti vanhu vaende kunotanga mabhizimusi kumusha?
Chandingakurudzire ndechekuti vana veZimbabwe kazhinji tinofunga kuti kuti uite invest kumusha you must have mamillions emadollars, tisingatomboziva kuti kana $500 chaivo inogona kuita make a difference.
Mukuru wekambani yeBitmari vaChristopher Mapondera vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti paLive Talk tichataura nezverwendo rwavamutuli Ncube kuWashington urwu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 kuMbimbitho 2019. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi vele kabethuki ngemizamo yebandla le-ZANU-PF yokungenela kukhetho lwabo emhlanganweni we-Congress. Umkhokheli we-ZANU-PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa lamuhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakoBulawayo. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kamnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kulelo lizwe njalo engusomabhizimusi odumileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kheli webandla eliphikisayo eleMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi vele ibandla lakhe lisoze lithuse luhlelo olubikwa luthathwa libandla leZANU-PF lokubuthanisa imali yokuthenga amalunga ibandla leMDC ukuthi yaphazamise izifiso zebandla kukhetho emhlanganweni weCongress okhangelele ukwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. UGibson Pepe usethulela loludaba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kwembiko ekhomba ukuthi ibandla leZANU-PF likhanya lifuna ukubhadala labo abazakhetha ukuthi basekele ozancindisa isikhundla sokuba umkhokheli abaningi becabangela ukuthi unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni se-MDC iMorgan Tsvangirai House namhlanje umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla le-MDC alisoze lilandele izifiso zeZANU-PF ngokuthanda imali ngoba besazi abakufunayo.
They can set funds, they can set whatever. We're not interested in that. What we want in this country is to make sure that we resolve the national crisis.
Ngaze bebeke imali enganani yokuyenga abanye bethu. Thina lokhu asilandaba lakho. Esikufunayo ukuthi silungizise inkinga ilizwe libhekane lazo. Abantu abaku-MDC abahlanye bayakwazi abakufunayo njalo bahlonipha inkokheliza. Lakho liyazibonela ukuthi inkokhelezi lapha silokuqhuba. Ngakho-ke asesabi bonke abangafuna ukusilinga ngabo. Kodwa esingakufuniyo ukuthi babuye le mali yokufuna ukusixabanisa ngoba lokhu akusoze kusebenze.
UChamisa uqhubeke ethi ibandla lelizaqhubekela phambili ngokhetho lwalo kodwa wengezelela esithi bamangele ngendlela ibandla leZANU-PF elikhanya liphatheke ngokwenzakala ebandleni labo. Uphinde wathi inkokheli ezifuna ukuncintisa kulolo khetho kuzafanele ziqale zikhethwe eziqintini zonke zelizwe zingakayi kumncintiswano welizwe lonke owe-National Congress njengalokhu okuchiwe isisekelo sombuso webandla. Lokhu kugcizelelwe umsekeli kamkhokheli walelo bandla uProfessor Washman Ncube laye obekhona emhlanganweni lo. Uncube uthe inkokheli zonke ezifisa ukuncintisa kuzikhundla ezijeneyo zebandla le-MDC kuzamele zilandele lokho okuchiwe isisekelo sombuso walelo bandla okuyikuqala ngokukhethwa eziqintini.
Thina njengabakhokheli kasizikhethi, kasizinominate, siyamelela amaprovinsi ukuthi anominate. Kodwa singakafiki kuma-nomination upresident besithi yena na kumele siqale sihambe sekwenza i-congress ku-branch, senze i-congress ward, ku-district, ku-province.
Lumhlangano uza ngemva kokuba kubikwa sekulokungezwani phakathi kwenye inkokheli efuna ukuncintisa kusikhundla sobukhokheli. kodwa uncube uthe akula kudonselana njengalokhu kukhulunywa ngabane ngoba umumo okade usemhlanganweni we-standing committee ubumuhle kabi kungela ngxabano njalo inkokheli zonke zivumelane emhlanganweni lo ukuthi zizancintisana ngendlela engela ukuxabana.
Kakube yidemokrasi esiyaziyo, nxa ekhona omunye efuna ukuba ngupresidenti bazamnominetha, asimeleleni sonke ukunominetha. Athi sikuvumelene konke khonoko, akulo phikisana lakho ngoba ayikho kubhaliwe.
Kodwa ingcwethiko zombusazwe umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kubuhlungu ukuthi ibandla eliyo lithembisa umbuso kaZulu likhanya lizihluleka ukwenza ukhetho oluhlanzekileyo olubonakala ngokuthukwa kwalabo abafisa ukuncintisa ubukhokheli balelo bandla. Lokhu umnumzana Mtunkagwa uthi wenza kusale sokungasela mehluko phakathi kwebandla le-MDC lele-ZANU-PF.
Okwenzakala kubandla le-MDC kubuhlungu kodwa kunzima. Kulo kuxokozela kukamonzira loChamisa. Ukubona kwami alibana kumbeni ukuthi uMonzira kumbeni uyathukwa kumbeni kunjani. Kodwa-ke ma kade kuyaya ku-Congress kuyaba le-decision e-leadership ukubona kwami.
Uhlangothi lwabatsha kanye lolwabesifazana lwaleli bandla soluveze usekelo lwalo kuChamisa. Kufunakala isigaba esisodwa nje kuphela ukuthi siqambe igama lomuntu ukuze angene kukhetho. Mele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kheli webandla leZANU-PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa lamhla udilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lakoBulawayo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthi bazakhetha inkokheli entsha emadolobheni omabili kunsuku ezilandelayo. Lanxa uMoyo esithi uMnangagwa udilize ingatsha lezi ngenjongo yokuqinisa ibandla lakhe, abanye bathi engabenze lokhu ngoba kulokucabangelana lokulwisana obekukhona. Esigabeni seHarare bekulokulwisana phakathi kwenkokheli yeZANU-PF okubangele ukunqolongwa kowake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mokhupe ukuze athonisiswe phezu kwamacala agoqela elokweyisa iziphathamandla zebandla. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Uzananzelela ukuthi kona ibandla leZANU-PF livele lihlala lilenkinga lama-structures abo nxa sikhangele iBulawayo leHarare, ngoba kulapho abangela usekelo oluningi kakhulu edrobheni. So kuyabahlupha isikhathi esiningi. Uzananzela futhi koBulawayo uchairman we-province leyi uCalistus Ndlovu ubhubhile ngiwasichiya ngamalanga adluleyo nje, I think kulama-weeks or so. So akula chairperson, so ngibona ngani bahle bathathe i-opportunity ukuthi bekulungise khona. Kubusukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister, u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakakhesi okwakumele ukuthi nga wakhethwa la last year ngo-August ngemva kwama-elections. So kuyatshengisela ukuthi bale problem, probably bazama ukuthi belungise bethole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lusekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha, bezame ukuthi bethole kumbe amakhansili amabili amathathu.
Kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuZANU-PF okwenze uMnangagwa wathatha leli nyathelo?
Ibandla leZANU livele alikahlaliseki kuhle ngemva kwe-coup eyenzakala ngo-November 2017 laphana. So uzananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo-G40 ziloko zikhona khona phana. So zitholakala kakhulu eHarare, zitholakala kakhulu koBulawayo. Ngemva kwekhulu laphana kwaba lokuxega okuningi kakhulu nento iZANU yasala ingagcinanga eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxothwa, abanye baphuma, abanye babaleka. So kule problem ikakhulu nxa ukhayela iZANU kuma-structures ona lawa. I-factionalism vele iqalisa eHarare lakoBulawayo ibisisiya kwezinye indawo. So uMnangagwa kathi sikajahanga akula khetho liseduze, i-Congress is 5 years from now. So ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakoBulawayo.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi wezombusazwe, sixoxelaye ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Elebhilithane lithi liphatheke kubi ngokubotshwa kwabalwela amalungelo oluntu labameli be-MDC edale lephalamende khona okuqhubekayo. Embikweni awethule namuhla umphathintambo obona ubudlelwano bebhilithane lamazwe e-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alondoloze amalungelo oluntu njalo ahloniphe imithetho yelizwe. Ngakolunye uhlangothi umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo laye wethule umbiko esola ele Melika lomanyano we-European Union ngokuqhelisa izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwela. Umoyo uthe uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu kukanti njalo selethe inguquko eningi kundaba zombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya udaba lwezijeziso lolu untungameli Inkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo ngomlomo izinengi iminengi imizamo ayenzayo uhulumende weZimbabwe ukuba ubudlelwane leMelika labo EU lamanye amazwe abeke izijeziso zenotho ukuba ubudlelwane bakhona bube ngcono kususwe izijeziso zenotho. Lokho njengoba nisitsho kwande emlonyeni kwande ekukhulumeni kodwa ezenzweni hayi kakwandanga kangako. Lokho bekhuluma okunye benza okunye bakhuluma okunye benza okunye amalungelo abantu bayakhuluma ngokuthi bazahlonipha bayakhuluma ngokuthi bazalandela umthetho wesisekelo weZimbabwe bakhuluma ngokuthi bazalandela ukuhlonishwa kwemithetho yeZimbabwe kodwa nxa sekusize kwenzeni sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso sibona kubulawa abantu sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo sibona amapholisa lokho eziphatha ngaleyandlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko uyakhuluma ngakho kuphela kodwa kuyacaca ukuthi amanye amazwe kasoze akuthathe kuyinguquko ukukhuluma ungenzanga kuyinto ke okufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe akuzwisise khona lokho ukuthi kudingeka izenzo kuye hayi ukukhuluma izenzo ezihambisana lokuthi kuhlonishwe abantu beZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi sebelethe inguquko enengi kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo kanti njalo la kundaba zokhetho sebelethe inguquko ebangele ukuthi ukhetho olwedluleyo lube ngolukhululekileyo.
Amalungelo abantu lokho engakahlonishwa ngendlela epheleleyo, isisekelo sombuso lokho esingakahlonishwa ngendlela epheleleyo, imithetho emidala liyana ehlukuluza abantu, ehlukuluza amalungelo abantu, evimbela abantu ukuthi bakhululeke benze ipolitiki ngendlela abayifuna ngakhona, babambe imihlangano ngendlela abayifuna ngakhona, badoyitoye bahlale ngkhaya ngendlela abafuna ngakhona. Ilokho ingakaguqulwa ukuba ihambisane lalokho okubhalwe kusisekelo sombuso.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo agcizelelwe ngumabhalane omkhulu kugatsha olufanayo umnumzana James Manzow obemele ekhuluma lekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano lamanye amazwe. Umnumzana Manzo uthi uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthi izijeziso zenotho azetheswa ngelemelika kanye lomanyano we-European Union zesulwe ngoba isithi ngezoncindezelo. Uthi kulequla eliza elizweni kunyanga ezimbalwa okungamanye amalungiselelo awokuthi eleZimbabwe lingene kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Richard Mahomva yena ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi kufanele uhulumende weZimbabwe alwisane lezijeziso zenotho ngoba azikho emthethweni.
I-charter ye-United Nations yenelisi iyenza ukuthi amazwe engahlukumezi amanye amazwe ngokuletha ama-sanctions imithetho ye-United Nations ayivumeli ukuthi elinye ilizwe liphe elinye ilizwe ama-sanctions. Yikho-ke uhulumende waseZimbabwe ulelungelo lokusola la ama-sanctions ngoba angaphandle kwama-provisions awe-United Nations eliyiyo ekhangele ezombusazwe womhlaba wonke jikelele.
Sesikhangela zona iziqondiso zeMelika, uluhlu loluyane lokuthi belandele lokhu lalokhu lalokhu.
Okunengi kwalandela ungakhangela kuma-elections. Indaba ezifanana lokuthi ballot elalifunwa ngamabandla aphikisayo, ungakhangela le ndaba yokuthi imedia ibe lokukhululeka, khona lokhu siyakubona kwenziwa, akuzange kube lobudlwangudlwangu obabubangelwayo nguhulumende obusayo. Yikho-ke okunengi sesikwenzile, kodwa sesibona thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ukuqhubeka silokhu sinqwetshwa kanje yindlela yokukhomba ukuthi uhulumende weMelika ulabanye abone ngazani yibo okufuze bebe bethethe. Yikho-ke uzahlukumeza uhulumende okhona ukuthi eqhubeke ukuthi beqhubeke begcwalise izifiso zamabandla aphikisayo. Akusikho ukuthi izinto azikantshintshi ngoba singathi konke akukantshintshi siyabe sikamba amanga ngoba i-new dispensation ubuye lokuntshintsha okuthile kwezombusazwe eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi abantu lokho bebulawa, abanye bebotshwa mahlayana, kunjalo abanye amalungelo abo esephulo.
Kulapho esabona khona kusiba lobudlwangudlwangu buka 1 August, lapho esabona khona ezinye ingatsha eziphikisayo ezibambane lama-NGOs zimanyana ukuthi kube lobudlwangudlwangu buka 24 January. Yikho-ke lokhu uhulumende indlela aphendula ngakho kuyenziwa nguhulumende wonke nje emhlabeni jikelele ukuthi abantu bengayenzi ubudlwangudlwangu. Uhulumende esikhathini esiningi uyasebenzisa izikhali, ayisonto entsha eZimbabwe, sokwenzakala emazweni amaningi. Njalo bona laba abesenza ubudlwangudlwangu bakwenza becabanga ukuthi kwakungasoze kwenziwe lutho, kodwa uhulumende wabona kulungile ukuthi encindezele umona ongaba khona. Yikho-ke asonto entsha, kuyenzakala zonke indawo, kodwa izigilamkhuba labanye abangafuna ukuhluza izinto kakhulu bayagijima ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje iku-Diaspora Forum, lapho esihlaziya imizamo kahulumende yokudinga uncedo emazweni ngesikhathi amanye amazwe esola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lebandla lama-Democrats ele-House of Representatives ele-Melika lithi lifuna ukususa umongameli esihlalweni ngokucubungula indlela asebenzisa ngayo imali lokuthi engabe wasebenzelana lohulumende weleRussia kukhetho lomnyaka ka-2016. Kodwa usomlomo waleli dale uNancy Pelosi uthi kumele balimuke ngodaba lolu. Izisebenzi zendizamtshina kwele Kenya zikhalale umsebenzi okubangele ukuthi indizamtshina eziphapha elizweni leli zingenelisi ukungena kulelo lizwe. Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kamnumzana Zwelibanzi Gumede obeyinduna yamaNdebele kwele South Africa njalo engusomabhizimusi odumileyo. UGumede utshone izolo ngemva kokugula okwesikhatshana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Langalezo akuhlanga lungehlanga. Langamazwi abeZimbabwe kwele South Africa ikakhulu abakwele maNdebeleni abavusane ngawo lamhlanje kulandela ukwedlula emhlabeni kamuyi uGumede. Isikhulumeli semuli yakogumede umnumzana Ngqabutho Mabhena uthe basele bengelamathe njengemuli.
Ubaba uGumede usuke izolo ntambama ngo-9 lapha asebenzela khona nowabuya ngkhaya. Wahlala wazibukela i-television wasezithe akezwa kahle bamlayithele iheater kwasecela futhi ukuthi bamse sibhedlela. Yakufikeni kwakhe sibhedlela kulapho afike waphelela khona. Thina ke njengemuli yakogumede sibuhlungu kakhulu.
Okhuluma emele inhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mercy Mbundla uthi bonke abavela komthwakazi balahlekelwe kakhulu.
Sizizwa selelangeni kakhulu ngokuthiwa ngubaba, ubaba uGumede, ubaba wesizwe, ubaba obelothando, ubaba obehlanganisa nje zonke ingane zakhe, abantu bakhe, ube eyifather figure.
Le yinto egcizelelwa lilunga lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala.
Sesilahlekelwe ngumuntu okade eyinsika yokubambana kwethu singabantu sise South Africa. Ibiyindoda engumuntu njalo futhi ukuthi noma kade udinga ini akade ukudinga kade kwazi ukuthi akusize kulokho khona kokusiza noma kuxhumanisela abantu abakusizayo. So sithe emndenini wakoGumede hayi aluhlanga lungehlanga.
Umnumzana Mlungisi Jabalala laye uyagcizelela lokho.
Abaloba kithi laphana bebhala izingwalo belesandla edesifaka, abaculi bakithi bakamasikanda becula laphana belesandla gikho efaka, ebekwazi ukuthi uyahambela wonke umuntu nomuntu egula esesibhedlela. Yisikho esakuye sagcina sesimkhethile, sagcina simenza induna yethu yokuthi lapho sile nkinga sizagijima siye khona siyebika.
Kanti-ke lo mnumzana Abita Malinga owenhlanganiso yenqama uvumelana laye.
Kungabe mhlawumbe imicimbi ubaba uGumede ubeba khona, kungabe mhlawumbe yila ade hlushekwe khona. Uma ubaba uGumede eyazisiwe ube ngumuntu ade sondela kakhulu, ube ngumuntu ade shesha phakama impela uma ezwile ukuthi isizwe mhlawumbe umndeni othile, mhlawumbe nje okuthile okuhlangene nomthwakazi kuwenzeka kuphi, ubaba uGumede ube ngumuntu ade phakama kakhulu.
Omunye wababona ukusebenza kwezinduna eJohannesburg uNkosazana Thandekile Khanyile uthi umuyi uzasale khunjulwa ngitsho la izizalwane zakwele South Africa.
Sisebenzile nakusihlalo ukusekela sihlalo ubaba uGumede weprovinsi ezinduneni zonke zaseGauteng, ubemele iinduna zakwabula abantu bakwabulawayo okungabantu abahambane nenkosi uMzilikazi besuka kwaZulu beya kwabulawayo eZimbabwe wafika kwaKhubulawayo. Ubevuselela kabantu bakwabulawayo ekuthenini bangabulawa bakwazi ukukhululeka ezweni abakulo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane sakwele South Africa oziveze kuphela ngokuthi ngumama uMazibuko.
Ubaba uGumede ngimazi njengobaba okhululekile, ubaba onosizo kakhulu emphakathini. Ubaba bengabhekeleli umuntu phansi ohluphekile, ubesiza noma ubani.
Umuyi uchiye abantwana lomkakhe kade abemuli bathi amalungiselelo omngcwabo azakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Udubo lokwabela izakhamizi amanzi amalutshwana luqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo lapho abahlali abaphila nzima lanxa ikhanseli sithembise ukuthi isebenza gadalala ukuthi bethole amanzi alingeneyo njengensukwini. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le koBulawayo.
Ukugavunwa kwamanzi okwamalanga amathathu ngeviki ikhansili yedolobho lakoBulawayo sekuchiye izakhamizi zingazi ukuba ziyophuma nini kulolu dubo. Lokhu kwenzakala izulu lingananga ngemfanelo okubangele ukuba amadamu atholisa uzulu amanzi angatholi amanzi eneleyo lanxa ikhansili isithi udubo olukhona okwamanje alubangelwa inani lamanzi emadamu kodwa imitshina yokumpompa amanzi. Unkosikazi Agnes Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo ngokusilela kwamanzi.
Udubo lwamanzi bonke abantu bayakhala ngalo. Kuhlala ematoilet ungaflashwanga amalanga athize, ama-3 days. Ebuya khonapho siyakhelela but asikwanisi. Izinto zokukhelela yizo ezishodayo.
Unkosazana Solani Mangena laye ukhala ngokusilela kwamanzi ethi ubaphilisa nzima.
Hayi, inkinga yamanzi khona sibili. Amanzi la ahamba 3 days asihlukumeza ngoba hey sicina sikwenzikhathi ahamba bengasitshelanga lokuthi ahamba. Sithola ukuthi sabe singafilanga. Yiproblem esibhekana.
Usumlomo wekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi nesisampofu uthi bayazama baphakathi kokulungisa impompi zamanzi ezibangele ukuba bagavunele uzulu amanzi.
Amanzi edolobheni siyananzelela ukuthi lezi nsuku ezedluleyo sibe le-water shedding. Esicela ukuchazisa ukuthi i-water shedding le i-temporary. Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu akhona up to about 59%. Kodwa okwenzekileyo ukuthi kube lama-challenges e-pumping. Kwaba lama-faults kuma-booster pumps asevisa inyankuni lemzingwane. Esakunanzelelayo ukuthi ezinye izinto ezifunakalayo ebengazitholi lapha elizweni. So ubezidinga and asekwenzile ukuthi within the next few weeks uzabe seqedile iprogram le.
Iningi lezakhamizi likha amanzi ezikotshweni eziduze lamakhaya. Ikhansili sithembise uzulu ukuba baphakathi kokulungisa konke okufileyo okubangele ukuba kube lokugavunwa kwamanzi okwamahola angamachumi amane lasificamine mibili ngeviki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mama, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I won't be the same again. Mama, I learned a lesson. Oh, these years I've been mad to you. I never thought I'll see it again. Mama, I'll learn a lesson. Mama, you won't weep again. I won't hurt you no more.
Lo kamuyi uBrenda Fassie ecula ngonina. Singaqhubi uhlelo lwethu lanamhlanje wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMTC uMnumzana Nelson Chamisa uthi abethuki ngemizamo yebandla leZANU PF yokungenela kukhetho lwabo phambi emhlanganweni weCongress. Umkhokheli weZANU PF njalo ngumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa usedilize ingatsha zebandla lakhe eHarare lebulawayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.